mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 6 nyamavhuvhu August 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mana nevatatu 43 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro, vamwe mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevatatu 963 vachibatwa nechirwere ichi.
Itenge kukira zvayo, asi haichakwiri zvaiita gore rapera nguva imwe chete muna July. Zvaikwira ne837%, chireva kuti pagore iroro 2020 yakwira ne9 times.
Governor of the Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya nezuro vakaparura urongwa hwavo hwemafambisirwo emari pakati pegore, kana kuti midterm monetary policy statement.
Dai Auditor General vapiwa basimba adenge ada public protector of South Africa uya tinoona kuti public protector of South Africa barecommendations ake adotoita kuti vamwe vanhu vange vachitodzikwa mabasa kana kusungwa kana kutoenda kujeri.
Vamwe vanoti Auditor General anofanirwa kupiwa masimba ekusungisa avo vanoshandisa mari yehurumende nenzira dzisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine mazana manomwe ane makumi mashanu nevana 3754, zvichitevera kufa kwevanhu makumi mana nevatatu 43 nezuro. Vanhu mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevatatu 963 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe ane makumi masere nemazana mashanu ane makumi mana neumwe 1,780,541. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri ane mazana mashanu ane makumi mashanu nevana 920,554. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita chiuru chimwe chete chine zana nemakumi masere nevaviri 1,182. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana mashanu ane makumi masere nevasere 588 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neMashonaland and West ine vanhu mazana mana ane makumi maviri nevapfumbamwe 429 vakafa. Mashonaland and West ichiteverwavo neManicaland ine vanhu mazana matatu ane makumi matanhatu nevasere 368 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana negumi nezvina zvine mazana mana ane makumi masere nevapfumbamwe 114,489. Vapora munyika vachiita zviuru makumi masere nezvina zvine mazana masere ane makumi masere nevapfumbamwe 84,000 Gavana wa Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangulja, nezuro vakaparura urongwa hwavo hwemafambisiro emari pakati pegore kana kuti mid-term monetary policy statement vachivimbisa kuenderera mberi nekusadhinda mari zvinova zvakapa kuti upfumi hwenyika hugwadame. Mabanga akaita seWorld Bank neInternational Monetary Fund agara achinyunyuta kuti Zimbabwe inodhinda mari mukuita zvirongwa zvayo izvo zvinozopa kuti dhora remunyika rishaye simba uye kuti zvinhu zvidhure. Dingindira regwaro iri rakanangana nokudzikamisa mitengo kana kuti fostering price stability. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi. Mushina fundo Gift Mugano.
Baro raturwana governor Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. Mangudya, monetary policy. Igwaro rauya panguva yakanaka. Zimbabwe iri kukunda hondo yekudzikisa kukwira kwezvinhu. Ndinofunga takaona kuti muna July kunyanya, inflation ingadi kukwira kwemitengo kwanga kuri pa 56%. Zvichireva kuti mitengo ikukwira zvayo asi haichakwiri zvaiita gore rapera nguva imwe chete muna July. Zvaikwira ne 837%, zvichireva kuti pagore iroro 2020 yakwira ne 9 times tichienzanisa ne 2019. Zvino pari zvino tichienzanisa 2020 na 2021 muna July zvanga zvakwira ne 1.5 times. Saka izvozvo tozvikudza. Saka tiri kuona kuti vamangudya vaisa hwaro mamajors monetary policy yavo ikuramba vakasunga mabureki kuti mitengo idzikame igadzikane zvakanaka.
Zvii chaizvo zvavaita muzvinafundo Mugano muchipa muenzaniso wezvaparorwa?
Mapolisi avaisa mazhinji ndeyekuti kuprindwa kwemari kusawanda munyika. Yes, mari inodiwa asi iri kuwedzerwa pakota nepakota. Inonga isina mari ine njodzi. Imari iri kukwira 20%. Vato iri revised downwards yanga iri pa 22%, 22.5% to be specific. Asi vai reduce kuti iende pa 20%. Zvinova zvakanaka nekuti mari ikawanda sereke munyika. Vanhu vanowandirwa nemari vanotenga foreign currency ku black market. Saka pakumanage money supply ipapo hatifani kurasika. Hatidi kuona Reserve Bank ichiprinda mari yakawanda. Tinoziva kuti nguva yavagono pavaiprinda mari yakawanda mitengo yaiita chimbwa mupengo kukwira. Chimwe chinaenda katarisira mumandara policy ndechekuti pane dambudziko riri munyika rakanangana nekuti kuwanikwa kwemari pamusika weauction system yanga ichipiwa mari asi yaitora nguva.
Zvagadziriswa here zvinova mangucho?
Taona kuti mumandara policy governor central bank vaparura mapolisi mamajors mairi. Yekutanga ndeyekuti vawana mari from Afri Exim Bank $150 million yatingati maletters of credits anobatsira kuti vanonga wana mari paauction system vashandise vakwanise kunga vachiita zvavanotenga kunze kwenyika pasina madelays. Pamwe ndaona futi kuti vati vachaenda kuhomwe hurumende nekuti hurumende ine mari yainayo.
Iri kubva kupi?
Takaona mubudget raminister of finance kana nesekanganisa iri kuma $650 million yavakaona pahafu yegore. Imari yakagara. Saka vari kuti vari kutaura nehurumende kuti mari iyoyo ikwanise kupuwa makambani kuti pachaita backlog. Saka izvozvo zvinozokwanisa kubatsira kurwisa njodzi yekuti vanhu vasaenda kumusika mutema zvakanyanya. Nekuchanga chakukonzesa makambani kuti vaende kumusika mutema ndezvekuti vakaenda kuauction system ikatora mavhiki kana mana vakaimirira mari iyoyo. Next time havachamiri, vava kuenda kumusika mutema kunotora mari.
Zvino zokonzera matambudziko akaita sei?
Zvoita kuti marets eku black market arambe echitiza eku official red market. Zvokuita mukana unhumbo yatingati arbitrage opportunities pachirungu. Kwaro mairi iwayo akakosha chaizvo kudzikamisa rate ku black market. Chimwe futi chiri kuzobatsira kuti rate ku black market isanyanye kutiza inawo yekubata mari kutara governor central bank kuti vachamira ku prenda mari yakawanda vachaprenda mari inonga ichidiwa mu economy plus vakwidza kuti yatinga reserve requirement ratio kubva pa 2.5% kuenda pa 5%. Tukure wale mabenge haacha fani wikunga echibudisa mari yese usara wana hapa 2.5% wanafana usara ne 5% yaka batu kwa ni central bank. Saka izozo inzira ya kutora mari mu economy kuti igari ku central bank kuti sanya ya kuwanda kwenda market ni kuti kawanda kwenda market ya kuita madambu ziko ekuti ya kuzokwidza mitengo nekuti maresa akiri.
Nyanji munyaya dzezvo kupfumi muzvina fundo Gift Mugano vange vari parunare kwamutare na Blessing Zulu we Studio 7. Ongororo yakaitwa na Auditor General Amai Mildred Chiri inotangidza pakatanga kuvharwa nyika nekuda kweCovid-19 gore rapera kana kuti lockdown inoratidza kuti mari yaifanira kubatsira vanotambura nevaya vainge vabatwa neCovid-19 yakabiwa kana kuti haina kushandiswa sezvainge zvakatarisirwa. Ruzhinji rovanhu runoda kuti hurumende itaure mazita evanhu vakatora mari iyi uye kuti vasungwe. Mugwaro ravo Amai Chiri vanoti mari inodarika mamirioni makumi masere nemapfumbamwe yaifanira kubatsira vemabhizimisi madiki akavharwa nekuda kweCovid-19 muri dzinotambura vakaremara vanorwara nevamwe kubva muna Chivabvu 2020 kusvika muna Zvita 2020 haina zvayakaita zvinoonekwa nekuti hapana humbowo unoratidza kuti yakapiwa ani uye imwe yakapiwa kuvanhu vasingazivikanwe. Vamwe vanonzi vaiwana mari iyi kaviri kaviri. Nyanji mune zveutano vachitungamira sangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vanoti nyika yaneta neongororo dzinoitwa dzichiratidza kubiwa nekusashandiswa zvakanaka kwemari yehurumende asi pasina chinoitwa. Varusike vati Auditor General anofanirwa kupiwa masimba ekusungisa avo vanoshandisa mari yehurumende nenzira dzisiri pamutemo sezvinoitwa kune dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa.
Gore negore tinoona Auditor General vachitsutsumwa nenhau yekushandiswa kwemari mumapazi ehurumende akasiyana siyana. Iye zvino taona zvekare Auditor General vachiratidzawo zvekare kutsutsumwa nemashandisirwo akaitwa zvinhu zvakasiyana siyana izvo zvaipiwa kuhurumende nemari zvekare maringe nekurwisana nechirwere cheCovid-19.
Makatarisa zvose izvi Varusike, chii chinonyanya kukunetsai?
Ti chinhu chinoramba chichitindetsa ndechekuti Auditor General vanoratidza kuti havana masimba ekuona kuti vaya vanenge vasina kushandisa dzingave dziri mari kana midziyo yehurumende vamiswa pamberi pematare kana kuti vaonekwa vaine mhosva chiendeswa kumajeri. Zvinotiratidza kuti Auditor General vanofanirwa kunge vachipiwa masimba ekuita kuti vaya vanenge vaonekwa vasina kushandisa midziyo yehurumende kana kuti mari yehurumende nemazvo vange vachiragwa kunge vachiendeswa kunopika kana kumiswa pamberi pematare vachionekwa vaine mhosva vachirangwa. Asi sezvandamboreva kuti hatisati tamboona munhu mumwe chete akasungwa kana kudzigwa basa kada kuenda kunopika jere nekuda kweripoti ya Auditor General.
Chamunofunga kuti chinofanirwa kuitwa kugadzirisa izvi ndechipi?
Dai auditor general vapi wabasiba adege ada public protector ku South Africa uya throughout out public protector ku South Africa bariko bedeshed ake adotita kuti vabwe vadu vage vachitodzikwa babasa kada kusugwa kada kutoenda kujeri ba reports aya adogoperera kugotaurwa chete pasida action yaitwa adeta kuti vadu vasave de kuvibisika bezvinenge zvataurwa izvozvo.
Varisike, munofunga kuti angapa auditor general masimba akadai ndiani?
Adiziri kuti parabede here inokwanisa kupa auditor general masimba, kwete kuti vago hukura chete, asi vage vachiti kada vahukura vage vachikwanisa kuzoruba. Ndokuti ibwa idogo hukura chete kazhinji zhinji haisiriyo inoruba. Ibwa inoruba unotozogoona waruba tsapfu kuhukura isina kana kutombohukura. Saka isu tinenge tichikurudzira kuti dai auditor general vange vapiwa masimba ekuitira kuti zvavanenge vaona zvisina kufambiswa zvakanaka zviya, vacho vanenge vadobwa kana kuonekwa kuti havana kufambisa zvinhu zvingave midziyo kana mari yehurumende, vadi ivavo vange vachirangwa, vadi ivavo vange vachionekwa vachidzikwa mabasa, vadi ivavo vange vachionekwa kana vachitoenda kunopika majeri, kwete kugoburitsa maripoti chete yekugotaura asi pasina action yazoitika.
Mutungamiri wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Zimlife.com rinoti umwe kanzura weguta reBulawayo anoti kuiswa kwemauto muguta reBulawayo kuzobaya vanhu nhomba kuri kuvhundutsa vagari vazhinji vemuguta iri. Hurumende yakatuma mauto kuBulawayo kuti abatsire kubaya vanhu nhomba sechimwe chezvinhu zvinoitwa nemauto mukubatsira vanhu gore rega rega. Asi kanzura vewadi 24 vaArnold Batirai Dube vebato reMDC Alliance vanoti mauto ane mbiri yokushungurudza vanhu muBulawayo, vachiti kutuma mauto kuzobaya vanhu nhomba kuri kuvhundutsa vagari vazhinji. Herald rinoti Zimbabwe ichatambira mishonga yekutanga yeCovid-19 yeJohnson and Johnson inoita mamirioni mashanu yakatsvakwa nesangano reAfrican Union, African Vaccine Acquisition Trust pamwe chete neUnited Nations International Children's Emergency Fund. Mwedzi wapera bazi rinopa mvumo yekushandiswa kwemishonga munyika reMedicines Control Authority of Zimbabwe rakabvumidza kushandiswa kwemushonga weJohnson and Johnson munyika. Newsday rinoti vamwe vanachiremba vanoshanda nezvipatara zvakazvimirira vari kubhadharisa mari yakawandisa kuvanhu vanoda kurapiwa COVID-19. NewZimbabwe.com rinoti mutevedzeri womutungamiri wenyika vanovezve gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vange vakaviga gwaro rakanyorwa naAuditor General iro rakabudisa uori nokupiwa kwemari yaifanirwa kushandiswa pavanhu mukurwisana nechirwere cheCovid-19. Ave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kadini baba wande, makadini vawande, zita ndini shepadi kubva kuchiredzi. Tati tinokurudzira kuti vanhu vatsanya kudhakwa stereki maweekend muplastic view. Ndozve kukonzeresa kuti varambe vakapisa mikuku muno. Zvekuchema nezvidhakwa takatsvirwa futi. Weekend iyeyeyi takatsvirwa futi. Saka ndokumbirisa hama dzangu murege kunyanya kumwa doro zvakanyanya maweekend awa. Hey.
Mari sei pasidi 7 apo vanomukomandana nokawanda nomukomanjonga kandimiri nevamwe vose noti panawo dzinofadza nozi chokwadi. Inewo ndiri mugari wekumwe nesi kumukurutenga kuwadi 13 ndakupinda murume ataura kuti anobva kumwe nezi kusara uruyo mapostori avo ndosara vanga vakatendekwa kuungana vanoweza anopivuzika vachitaura zvisina nebasa vanhu tichitambura kudai takarima tikaindisa kotoni dzedu tisingapiwi mari tichikonzerwa nemunangagwa vacharopa vakatungamira mugabe achinamboona zvakadero.
Magadini pastudio 7 apo murisei apo nyaya dzekutengera nemota dzepora dzidzwa ndombavha chaivo hazvibatsiri nenyika hazvina zvezvinotibatsira baizva komanaka nyika inoyo yazora chaivo ZANU-PF yaodze nyika kubapwanya aisadaro baarume wanga asadaro baana mwonzora apo hei iwe mwonzora yodzikama haufani kuda kutotinanga-nangana Nelson Chamisa gozi yoo nepati yako iyo pati yako iyo nakukupe wako nana komiki ya nana mzuri chakwa imwe yega ipo papa atiwe ipo bapo zuzongoti nero zipo si pana Chamisa ndoo patiri todomupedzera mwese nana idie poradi yei kunyanya poradi dai mutori amwe musatopinde mumaelection mushi mutaure zveporadi but rudomukwapaidze zvekuti pamaelection twa takaisa x pachaipo chaipo ana Nelson.
Ndini James Moyo kuno kuzambia ndoda kungotaura pana Monzora kuti zvaari kudyidzana nevezano haasi kuone here kuti ari kuzvipinza ega murume meshumba anofunga kuti ari sefu dee kwakwanisika kuti takuite dialogue adzokee mupati inova ndiyo pati yevanhu auya na president vevanhu anova ndiyo president Chamisa uko kwaari zvisingaoneke sezvakanaka nhasi asi asi vanhu havasi vanhu vekutamba navo vavo.
Studio 7 apo muri sei sei vana mukoma Junga ana mukoma tanonoka wande kuno kuZimbabwe kwarwadza takuwadzwa maroda musi kufambika masoja nemapurisa ukada kufamba unongobvuka tsamba mari unenge uchida kubhadhara mari kuzi uone kufamba kwarwadza kubatsireiwo mukuru wedu ari kuti kuwadza muZimbabwe inini zvangu zvitarangu handitaure zvangu bhozi vanozotiteverera asi tarwadziwa.
Mangwana nakanaka namukoma Junga kandemira mukoma tanonoka wande namukoma Blessing Zola namukoma Rejoto pastudio 7 vamwanisandoma masita ai ndokashamadzonge hurumende yava munangagwa iri kutotsaura zva 2023 kuti vanotowina mavhoti handisi kuoneswa vamunangagwa vakavimbisa vanhu vezimbabwe kuti vachagadzirisa zvinhu zvese zvekutambudza muzimbabwe asi kana vacho vagadzirisa munyika yezimbabwe hapana ikonomi yenyika yakadonha zvese hapana chavakagadziriswa vamunangagwa asi chatiri kungoona kungosunga vatsigiri vemdc alliance vemdc alliance ndizvo zvatiri kukuona izvozvo chete saka tinoti vamunangagwa 2023 kana mungawina mavhoti kana mukavira mavhoti nechitsotsi vana vese kuti uzoratidzira kupinda mumugwagwa kana zvichinzi masoja ndapera kuuraya vana vese vanhu vese vezimbabwe vachatiuraya mukati menyika yezimbabwe ngekuti zvamuri kutaura zva 2023 muchava muri pachigaro zvo handioneswi takuda kupinza vamwe pachigaro kwete muvokavezanupf taneta nezanupf ndatenda zvamwe nenipita ndiri kuno South Africa kuva kwanda tenda.
Makadii mukoma tanonoka wandei tokutendai rambai muchitipa mukana wokuti tikwanise kupfuura vanhu ava. Ndinoda kubvunza inini kuti rudo rwavo nderwei rwekuda kubatsira munhu ari diaspora vachitadza kubatsira munhu wavagere naye munyika. Vanhu iko zvinozvi vari kushupika varimo mulockdown, ndo njodzi huru yavainayo. Hapana ari kuvapa shuga, hapana ari kuvapa sauti, vakavharirwa mumba, hapana ari kuvapa kana dhora rekuti vagaise chibage kuti vakwanise kuwana hupfu. Wozotaura kuti iwewo unoda kubatsira munhu ari diaspora kana ari panjodzi, injodzi ipi inodarika vana varimo munyika izvozvi? Ngavarege kuda kutamba nevana veZimbabwe, kuda kutamba nepfungwa dzevana veZimbabwe. Handi kana vafunga zvekuti rova voda kuti hanzive vanoda mazita edu kuti kana tayambuka kudzokera ikoko vapoti vachitibata 1-1 vachitiuraya 1-1 kwete. Ngavatange vagadzira chatakatiza, ndo imwe njodzi hombe yekutangisisa. Ngavazive chatakatiza fest ikoko, vakagadzirisa ichocho todzoka maita basa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Pamire hurumende yeAmerica panyaya dzezvitendero. America yakazvipira kusimudzira nekuwedzera rukudzo kurusununguko rwezvitendero uye kutambirika kwazvo pasi rose. Hakusi kungotarisa chete kuti tiri vanani sezvizvaro zveAmerica, asi kuti zvakakoshera America uye kukosha sechinangwa chemutemo wezvekuchidzana nedzimwe nyika. Vakadaro vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reUS Agents for International Development, amai Samantha Power. Amai pava vakati, vanoziva kuti kana nyika dzakasimudzira rusununguko rwezvitendero nekuchengetedza zvitendero zvidiki, utongo hwejekerere hunogadzikana zvakanyanya, nharaunda dzinogona kubudirira zvakaenzana dzichisimukira, kodzero dzemadzimai nevanasikana dzichikwanisa kuchengetedzeka, uye pamusoro pezvo, upenyu hwevanhu vese huchiwandudzika. Amai pava vakati ongororo inoratidza kuti upfumi hwenyika kana kuti gross domestic product munyika dzine mitemo mishoma inobata zvitendero hunokura zvakapetwa ruviri zvichienzaniswa nenyika dzinodzvanyirira. Vakati pamusoro pezvo nyika dzinodzvanyirira zvitendero zvidiki kana kumbunyikidza mikana yekunamata yakasununguka dzinotarisana nekusagadzikana nekusawirirana zvakanyanya. Mashoko avo vakati kurambidza kusununguka kwezvitendero kunofambidzana nekusawirirana pamwe nemhirizhonga, uye nyika dzine hurumende dzine mitemo inoomesera vezvitendero dzine mikana yekusagadzikana zvakapetwa kaviri pane idzo dzisina mitemo yakaomarara. Wakati hongu zvazobuda pachena kuti kunze kwekunge vanhu vakasununguka kunamata zvichienderana nepfungwa dzavo, uye kusvika vanhu vezvitendero zvose vave nemukana wekuenda kunzvimbo dzinoyera dzavanonamatira, hapazombofi pakave nerunyararo rusingagumi. Vakati hazvishamise kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakajekesa kuti chinangwa chemutemo weAmerica wekudyidzana nedzimwe nyika ndechekukoshesa budiriro kuenzana nekuzvidzivirira nekugona kudyidzana nedzimwe nyika. Ndicho chikonzero vakadaro amai Power mukushanda pamwe nehofisi yeUSAID Office of Faith-Based Enabled Partnerships. Takazvipira kuisa nyanzvi mune zvebudiriro kuUSAID kuti dzipindure nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu kushanda mukudzivirira kukuwadzwa kana kurwiswa kwevanhu pamwe nekuchengetedza magariro uye kuchengetedza rusununguko rwezvitendero kuvanhu vose. Vakati kwagara kuine maonero akasiyana pakuendesa mberi rusununguko rwezvitendero pasi rose, asi pane kuwirirana pakucherechedza kuti zvakajeka zviri pachena uye panhongonya mukuunza kugadzikana nerunyararo mupasi rino ratinogovana tose. America vakadaro amai Power icharamba ichimirira rusununguko rwezvitendero pasi rose, ichiramba yakazvininipisa uye kutenda nerusununguko rwatinarwo kuno kumusha, tichinamata kuti kuburikidza nenyasha dzamwari neuchenjeri hwavo tine udzamu hwekutsigira hunhu uye kuchengetedza rusununguko rwevanhu vakawanda pasi rose. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica munyaya dzezvitendero. Muchapiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu 43 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Gavana veReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Manguja nezuro vakaparura urongwa hwavo hwemafambisirwo emari pakati pegore kana kuti mid-term monetary policy statement. Vamwe vanoti Auditor General anofanirwa kupiwa masimba ekusungisa avo vanoshandisa mari yehurumende nenzira dzisiri pamutemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zakare maniru anasi apo tichukupaje dzimwe nawo. Ini, ndini Tanono Kawande, ndiri Washington DC, ndichiti mosera zvakanaka.